This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Ne urombo vatereri nekunonoka kutanga chirongwa chedu michina yedu yanga yechimbotinetsei asi yazogadziriswa manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu chikumi 25 2014.
Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Nene wenyu Jonga Kandemiri ndichiitai zvinoizvi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Utungamiri weMDCT unobuda neurongwa hwekongresi chaitwa muna Gumiguru.
Musangano weAfrican Union unotanga kumalavo kuEquatorial Guinea. Vatungamiri vemuAfrica vachikurudzirwa kusimudzira nyika dzavo pamwe nekugadzirisa nyaya dzechikafu nematongerwo enyika.
Mumiriri weEuropean Union muZimbabwe otosvora vakawanda nemashoko ake ekurumbidza utongi hwavaMugabe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Bato reMDC rinotungamirwa navaMorgan Tsvangirai nhasi raita musangano wakakosha weStanding Committee kuitira kuti rizeye zviri kunetsa mubato iri uye munyika. Bato iri rataura nenyaya dzemaitirwo achaitwa sarudzo dzekongresi yebato iri uye rinotiwo zvigaro zvose zvichakwikwidzwa. Bato iri raenderera mberi richiti richatsvaga sangano rakazvimirira roga kuita kuti rifambise basa resarudzo. MDCT yakabuda pachena kuti ichaita kongresi yechimbi chimbi muna Gumiguru. Kuti tizeye nezvekongresi tabata mutauriri webato iri vaDouglas Monzora. Tine urombo vatereri tinokupai nyaya iyi mumashure meminutes mashoma. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Chekutanga tataura nenyaya ye
Mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaAldo Dalarisha avo vari kushorwa nevakawanda vanoti havana kutaura mashoko avanonzi vakataura pamusangano wakaitwa nemusi wechipiri weCrisis in Zimbabwe Coalition. VaDalarisha vari kushorwa nevanhu vakawanda vachinzi vakati muZimbabwe hamuna dambudziko munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachinziwo vakashora masangano akazvimirira oga. Mukuzeya nyaya iyi tabatawo anoona nezvekuburiswa kwemashoko vari sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaDivamavhinga kuti tinzwewo maonero avo.
Uongu semuna anga kwa nesangano re crisis of coalition. Icho kwa dekutivane kwa zero. Yeku papfungwa zavo kana kukuruzira na ora. Nekuti chinangwa che msangano watakanga takoka wazi. Chaiva che kutivano vakande pamweche te mudarilo fungwa zavo. Vazeye zirukitika mnika. Nechinangwa che kutivano vakande kukurukura zakanyanya. Pamsorepe zirukitika nezvingaitwa kuti tiwane budiriro kwayo. Muzimbabwe.
Asi tinenge takazoonawo mamwe mapepa nawo akaita sana Herald agurova bembera nemamwe mashoko akataurwa nava Dela Risha. Makashamiswa nazvo here?
Hatina kushamiswa nazvo. Asi takasuwa nekuti zvinoita kuti vanhu vasawane mukana wakanaka wekupapfungwa dzavo zvisinei nekuti vakarerekera divi ripi. Nekuti dambudziko ririmo muZimbabwe rinova dambudziko guru nderekuti pfungwa dzega dzega dzinenge dzapiwa nemunhu munhu iye anaifanira kunzi apiwe divi rake kuti agonzi ndeve kuzanu PF here kana kuti pfungwa iyi ndeye kuMDC here kana asi isu tiri kuti sevana veZimbabwe ngatingova ine pfungwa yekuti ndezvipi zvakanakira nyika yedu pasina kwedza kusairira vanhu mumapoka kuti pfungwa iyi ndeiboka rakati nguva iyoyo yakapfuura kuti tiende mberi ngati paradzei pfungwa yekufunga sekuti iyi pfungwa ndeye zano PF iyi pfungwa ndeye MDC iyi pfungwa ndeye ndu iyi pfungwa ndeyangana
ngatitariseiwo kudyidzana kwehurumende nemasangano akazvimirira imwe nyaya yakasimudzwa ipapapa mungati muri kushanda zvakanaka here
chiripo ndechekuti masangano akazvimiririra aripo ku kurudzira kana kuti kuita kuti hurumende iite kwazvo kureva kuti panoreshwa nehurumende pakodzero dzevanhu padzinotyorwa tinotsiura nekushoropodza nekunongedzera zvakaipa nekudaro panguva yapfuura hurumende yaiona sekuti isu vemasangano akazvimiririra tiri vavengi kana kuti tiri zvimbwasungata zvevekunze nekuti tiri kuvashoropodza pavanokanganisa asi iko zvino tiri kuti zvinokosha kuti tive nenhaurirano nehurumende tichionesana pavanotadza kwete kuti tiite ushamwari hwekuti hapana achataura kuti apa patadzwa pagonekwa
Sachigaro wesangano recrisis in Zimbabwe Coalition vadewa mavinga vari parunare muJohannesburg South Africa iko zvino tochikupai nezvemusangano westanding committee waitwa neMDC tichitaura nemutauriri webato iri vaDouglas Monzora
muna October ndo patiri kuita congress yedu pachasarudza utungamiri hwedu tabvumirana kuti hakuna chinzvimbo chisingakwikwidzwi kana paine vanoda kukwidza president wanoda kukwikwidza secretary general wanoda kukwidza spokesperson women zvese anenge achida anobvumirwa saka tagadzirisa mitemo yekuti tichavhota sei
mati magadzirisa mitemo ine chekuita nevanhu vanokwikwidza musarudzo dzenyudzi mukatiudza kuti mimwe yacho inenge yakamira sei
chekutanga kuti ukwikwidze chinzvimbo unofanira kunge wakabata chinzvimbo chepasi kana chepamusoro kwemakore anoita maviri chechipiri hatisi kubvumira vanhu vanoita zvemhirizhonga violence vanoita zvokutenga vanhu vanoita zveuori ipapo tikangoona chete kuti munhu aita zveuori munhu iyeye haachatokukwidzi zvachose
tiri kunzwawo kuti mataurawo nyaya dzine chekuita nezvetsamba yakanyorwa vatsvangirai kuti vange vachiuya kumusangano nechikwata chavabiti zviri kufamba sei
hongu taongorora nyaya yechitsamba chakanyorerwa vatsvangirai kuti vauye kuzotongwa nanabiti tikati isu zvakafanana nekuti vatsvangirai vadaidzwe kuzotongwa kuzanu PF vatsvangirai havasi kuzoenda ikoko
makurukurawo nyaya dziri kunetsa nyika yeZimbabwe zvii zvamatenderana nawo vamonzora
chekutanga tataura nenyaya yeanonzi masanctions aya tikaona tega kuti masanction hakuchina European Union yakatokusimudza zvese yakatobvisa zvese zvemafunctions zviya zviya kwangosara vamugabe nemudzimai wavo vanonzi vasaenda kuBritain chet saka hakuna excuse ichine zano PF kuti iri kutadza kutonga nei chechipiri taongorora zvakare mabatirwo ari kuitwa vashandi vehurumende kunyanya-nyanya maticha na minister Munyowani uyu anonzi Dokora ari kudzvinyirira maticha zvisingabatsiri
Mutauriri weMDC TV Douglas Monzora vari parunare muHarare.
Musangano wemazuva maviri wekuzeya mamiriro akaita nyaya dzekurima nekuwanira vanhu vemuAfrica chikafu chakakwana watanga nhasi mumalabho kuEquatorial Guinea. Musangano uyu uri kupindwa nevatungamiri venyika dzemuAfrican Union pamwe nemakurukota ezvekurima nechikafu. Sandra Nyaira anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu watanga zvine rutendo rimwe nyanzvi munyaya dzechikafu nebudiriro muAfrica. Ichiti vatungamiriri venyika dzemuAfrica vanofanirwa kugadzirisa zvinhu nekuti vechidiki vari kukura munyika dzavo vari kuwanda zuva nezuva uye vazhinji vavo havana mabasa. Chipangamazano muAfrican Union munyaya dzechikafu nebudiriro vakagamba Julius Tsingoma vanoti zvakakosha zvikuru kuti vatungamiriri vemuAfrica vagadzirise nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nebudiriro kuitira kuti remangwana rerechidiki ringe rakajeka. Vasingoma vanoti mumisangano yavari kuita seAfrican Union zviri kuratidza pachena kuti pane nekubatana muvatungamiriri vazhinji vemuAfrica vari kuda kugadzirisa zvinhu munyika dzavo kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Ex from Singoma from the Q&A sent earlier. Vatungamiriri venyika dzemuAfrica avo vanosanganisira mutungamiriri weZimbabwe vaRobert Mugabe vasangana vakataura nyaya dzerunyararo ukuwo madzimai avo achitarisa nyaya dzeHIV AIDS uye kuti ndezvipi zvimwe zvingaitwe neAfrica yose mukupedza kana kumisa kupararira kweutachiona hutsva. Vachitaura mumusangano waitwa pasi pechirongwa cheNew Partnership for Africa's Development NEPAD sachigaro reAfrican Union Commission Amai Nkosazana vati yasvika nguva yokuti vatungamiriri vemuAfrica vabatane zvine mutsindo mukusimudzira Africa ine runyararo nekugadzikana. Vachitaurawo pamusangano weNEPAD uyu mukuru weEconomica vaCarlos Lopez vakurudzirawo kubatana nekutongwa kwakanaka kweAfrica kuitira kuti Africa isarambe ichisarira mashure. VaMugabe vari mumalabo pamwe negurukota rezvekurima vaJoseph Made negurukota rinoona nezvekunze kwenyika vaMbembe Research. VaMugabe vari mumalabo pamwe negurukota rezvekurima vaJoseph Made uyezve negurukota rinoona nezvekunze kwenyika vaSamuel Mumbengegwi. Chinangwa chemusangano uyu ndechekuzeya nzira dzingashandiswa neAfrica mukusimudzira nyaya dzechikafu mumakore makumi mashanu anotevera pasi pedindingira rinoti Agenda 2063. Chinangwa chemusangano uyu ndechekuzeya nzira dzingashandiswa neAfrica mukusimudzira nyaya dzechikafu mumakore makumi mashanu anotevera pasi pedindingira reAgenda 2063. Musangano uyu wakakosha zvikuru kuZimbabwe sezvo nyika iyi iri kugara yakapema chikafu sezvo chiri kurimwa munyika chisiri kukwanira vanhu vose. Sangano reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni maviri vaida rubatsiro rwechikafu muna kurume asi huwandu uhu hunogona kuwa wadzikira sezvo vanhu vakakohwa zvirima zvavo. Ndakamirira Studio 7 mumalabo muEquatorial Guinea ndini Sandra Nyaira.
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vadzikamai mavhaire vanoti hurumende yapa basa rekupedzisa kugadzirisa Wange Power Station kukambani itsva yekuChina inonzi Sinohydro. Izvo zvinotevera kudzingwa nehurumende kweimwe kambani yekuChina inonzi China Machinery and Engineering Company mushure mekunge yatadza kuita basa iri nemazvo. Mukuzeya nyaya iyi mutungamiri Nkomoi Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari Joyce Ngwenya.
Dambudziko ratinaro nderekuti tinongoramba tichingodzokera kumachina. Machinese companies akawanda ari muno, vamwe vari kumigodhi, vamwe vari kumigwagwa, vamwe vari kutadza kuita basa. Asi nyengari yekuti isusu tinotongwa nevanhu vanongofungira kuti kuda zvichanaka tichapedza makore nemakore tichingotambura nokuti udzamu hwepfungwa dzevanhu vemuvhanu zvanu PF hwakavaperera. Hazvigadzirike izvi tisati tagadziridza nyaya yeutongi hwakaora hwezanu PF.
Saka rogadziriswa sei dambudziko iri vangwenya?
Chiripo ndechekuti kune makambani akawanda atinoziva, vamwe vari kuGermany, vamwe vari kuItaly, vamwe vari kuAmerica vanokwanisa kugadzirisa nyaya yemagetsi yedu nekukurumidza. Asi nengari yekuti isusu senyika hatine zvikweriti zvakawanda hatikwanise kubhadhara zvikweriti nekuti kutongwa nevanhu vasingagone kutonga vasinganzwisisi zvichangoramba zvichiita kuti tidzokere kumachina vanongoramba tichingotiitsanya. Saka kana utongi uhwu husati hwabviswa zviri pamutemo ticharamba tichingochema kusvikira nyika yedu yagadzirisa tabvisa uori huri kuunzwa neutongi hwezanupiyefu.
Vari Joyce Ngwenya vanoongorora nyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions. Vanga vari parunare muHarare natungamiri Ngomo weStudio 7.
Varimi vedonje vari kukurudzira kuti hurumende itsvage nzira dzekushandisa zvose zvinowanikwa mudonje kuitira kuti varimi vawane chouviri pakurima chirimwa ichi. Mutoro wedu Thomas Tripasi anotipa nyaya iye.
Vashara pamusangano wemazuva maviri wakarongwa nebazi rinoona nezvekutengeserana pamwe neEuropean Union watanga muHarare nhasi, varimi vanga vari pamusangano uyu vakurudzira hurumende kuti itsvage nzira dzekumimina zvese zvinowanikwa mudonje zvinozoita kuti varimi vedonje vawane mari yakawanda kubva mukurimwa kwedonje. Mumwe wevarimi ava ndiva Shepherd Manonga, avo vanorima vari kudunhu reMashonaland Central. VaManonga vanoti varimi vari kurasikirwa zvikuru nemari nepamusana pekusamiminwa kwezviwanikwa zvese zvinobva mudonje. Vati varimi vanogona kuwana mari pachiwanikwa chiri kudaidzwa kuti Husk, icho chinozoshandiswa mukugadzirwa kwebepa rinogadziriswa mari. VaManonga vati Zimbabwe inogona kuwana mari yakawanda kana Husk iyi ikamiminwa kubva mudonje.
Donje redu riri kungotengwa kuti tibvise lindi. Hatisi kuziva nyaya yekuti ndangani chishamisika chitaurwa mukati umu kuti donje kune zvimwe zvinonzi Husk inobva padonje iri kutumidzwa kuGerman kunogadzira pepa remari. But isusu tiri kutambudzika naro. Dai kuri kuti donje ritarira kuti titengese kuti tiwane the Husk yekugadzira pepa remari, ingadai rine mari. Saka ndisingasviki kuti chizodyisa that Husk nemombe kuti kuti value yacho hapana. Zvafanana nemunhu atengesa mombe kuti angodya nyama chete. Haidhure, but ukatatengesa mombe kuda mabhonzo acho ndoda kugadzisa something, unozofunga nyaya kuti bhonzo riri kuda mari.
Mukuru anoona nezvekusimudzirwa kwemabhizimusi mubazi rinoona nezvekutengeserana, vaStanislas Mangoma, avo vanga vari muenzano remekedzwa pakuvhurwa kwaitwa musangano uyu nhasi, vatiwo vanobvumirana nezviri kutaurwa nevarimi izvi.
Donje inotanga ku tingati kuma kuvarimi. Kuvarimi uku vano producer riri donje handiti. Donjeria tinonzwa kuti production inoitika pa 1 hectare inofanira kuve kuma 500 ndokunge musina 500 kg ndokunge musina kuisa fertilizer. Maisa fertilizer kudai inga increase kuenda kuma 800. But vanotivo kwanzi moko apply ya munoti BT technology inenge yaku increase kuma 1400 1200 1400. Then gene apanenge akuzotora donje or the lint anditika ano besa price yake pa international price.
VaManonga vati chimwe chiri kudikanwa ndechekuona kuti nyaya dzemitengo yedonje pamwe nezvinoshandiswa nevarimi mukurima donje zvagadziriswa. Mwaka nemwaka varimi vedonje vanogara vachichema nemutengo wavanotarirwa nehurumende pakutengeswa kwedonje, izvo zvinonzi nenyanzvi dzekurima zvavakonzera kuti varimi vakawanda vasarime donje sezvo pasina chouviri chavanowana mukuririma. VaManongoma vati hurumende ichaita zvose zvainokwanisa kuburikidza nekutaurirana nevarimi pamwe nevemasangano ekunze anotenga donje muZimbabwe kuti vaone kuti zvose zviri kudiwa kuti zviitwe kuti donje riburitse mari yakawanda zvaitwa. VaManongoma vati kudonha kwemitengo yedonje pamisika yepasi rose ndiko kumwe kuri kukonzera kusamira zvakanaka kwemitengo yedonje muZimbabwe zvavati zviri kukonzerawo kudzikira kwehupfumi hwenyika. Zvichakadai, nyanzvi inoona nezveupfumi musangano reEuropean Union, amai Anna Pina, vati EU yakazvipira kubatsira Zimbabwe nemari yekutsvaga nzira dzingaita kuti Zimbabwe ikwanise kutengesa donje pamwe nezvinogadzirwa nedonje kuitira kuti nyika iwane mari yakawanda kubva muchirimwa ichi. Vanga vakamirira sangano re Common Market for East and Southern Africa kana kuti COMESA vaFred Kangongo vati ochave kudikanwa kutsvaga nzira dzingaita kuti Zimbabwe idyidzane nedzimwe nyika zvinozoita kuti vekunze vakwanise kusima mari mukusimudzirwa kwenyika zvakafanana nekurimwa kwedonje. Zimbabwe ndeimwe yenyika dzinorimwa donje rakawanda munyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Musangano wemazuva maviri uyu uri kupindwa nevarimi vedonje vebazi rinoona nezvekutengeserana vesangano rekomesa nevamwe. Chinangwa chemusangano uyu kutsvaga nzira dzingashandiswa kuti Zimbabwe ikwanise kutengesa zvakasimba zvinogadzirwa nedonje kunze kwenyika, kwete kungotengesa donje chete. Izvi zvinonzi nenyanzvi ndizvo zviri kukonzera kuti munyika mupinde mbatya dzekunze dzakawanda, zviri kuita kuti makambani anogadzira mbatya muno asara asina chaanowana, sezvo munyika mave kupinda mbatya dzakawanda dzisina kusimba dziri kutengeswa nemutengo wakaderera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wesangano revanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa Musarara vanoti sangano ravo riri kukurudzira hurumende kuti iise mutero pamusoro pemutero uripo kare kana kuti surtax pachibage chiri kutengwa kunze kwenyika senzira yekukurudzira kuti vanhu nemakambani vasatenga chibage neupfu kubva kunze. Katinzwei hurukuru yataita navamusarara pamusoro penyaya iyi.
Sekuziva kwenyu tiri pakati pekukohwa chibage, takatarisira 1.4 million tons zvechibage. Saka hazvibatsiri kuti tirambe tichiunza chibage chokunze, isu chedu chisati tichaona anotenga. Hatiri kukumbira kuiswa kwechibage chiri kubva kunze, asi kuti tiri kuti isai mutero pachibage chiri kubva kunze, mutero uye unonzi nechirungu surtax. Chatiroda kuti tikwanise kuita apa ndechekuti mukatarisa nyika dzakaita seMalawi neZambia, vane rutsigiro rwavanowana rwunonzi masubsidies. Ana South Africa wo vane maexport incentives, kana kuti mari yavanopiwa nehurumende ichitutsirwa kune avo vanenge vakwanisa kutengesa chibage kune dzimwe nyika. Saka izvi zvinoita kuti chibage chavo chisvike muno chiri pamutengo uri pasi pasi. Varume vedu vakaremerwa, vane dambudziko rekuti ivhu ravo zhinji raneta, saka vanoda protection, vanoda rutsigiro zvichiburikidza nemitemo yatiri kuda, yatiri kukumbira hurumende kuti iite. Izvi zviri kungoitika kubva 1 July kusvika 30 November.
Hurumende iri kuti pakurudziro yenyu iyoyi?
Hurumende iri kubvuma. Tine dare richaitwa chipirisundo runouya apo patinenge takupeta hurukuro dzedu kuti zvichitanga.
Varimi vazhinji vanonzi vari kurambira chibage nekuti mutengo uri pasi. Zvii zvamuri kuitawo kuti munge muchizova kwezvo?
Kana tichinge tatenga chibage, hatitengi chibage chokunoisa mumahodhiropu edu, tinotenga chibage kuti chikwanise kupinda mumaketi. Saka pari zvino dambudziko redu nderekuti maketi yedu makazara hupfu hwokunze, saka upfu ihwohwo hunofanira kunge huchimiswa kuti tiuburitse mumaketi, kuitira kuti kana tichinge tatenga chibage chedu kubva kuvarimi tinge tichikwanisa kuchipinza mumaketi kana kuderedzwa kuuwandu hwacho nokuda kwemutero watiri kukumbira. Zvakadaro zvinoreva kuti tinenge takwanisa kunotora chibage chese chiri mumari yevarimi tichichidhaya tichiendesa kunotengesa muzvitoro. Saka izvi zvinosumudza mutengo wechibage. Pari zvinotaura nevarimi kuti tinge tichinge tine mutengo unotangira $310 to $340. Saka kuti zvikwanisike izvi tinenge tichidafanira kumisa izvi zviri kubva kunze kwenyika zvakaita sechibage neupfu.
Vanga vari mutungamiri weMillers Association of Zimbabwe vatafadzwa Musarara vari parunare muHarare neStudio 7.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzechikafu.
Titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kutaura kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure palive talk.
Zimbabwe inofanirwa kudzika mitemo inosungira kubhadharwa kwemitero iri pamusoro pafodya inenge yatemwa nemuputi. Izvi zviri kukurudzirwa kuitira kuti uwandu hwevanoputa fodya hudzikire. Mashoko ekurudziro iyi akabuda paurongwa hwekucherechedza zuva reWorld Tobacco Day muHarare. Vachitaura paurongwa uhu, mutevedzeri wegurukota rezveutano vaPaul Chimedza vakati kudzika mitero iyi pamusoro kunoita kuti uwandu hwevanhu vanoputa fodya hudzikire. Vachimedza vakati mitero iri pamusoro inoita kuti hurumende iwanewo mari uye inoita kuti vanhu vakawanda vachengetedze utano hwavo hunovhiringwa nefodya. vachimedza vakati pasi rose vanhu vanosvika mamiriyoni masere vari kufane kuputa fodya uye vanhu vanosvika mazana matanhatu nezviuru vari kufawo kunyange vasingaputi fodya asi kuti vachipedzisira vafema mweya wefodya. Vachitaurawo pamusangano uyu chipangamazano chemutungamiri wenyika munyaya dzeutano vaTimothy Stems vakati veve chidiki muZimbabwe vari kuputa zvinodhaka izvo zvinozopedzisira zvavhiringa utano hwavo. Vachimedza vakatiwo pasi rose vanhu vanodarika mazana maviri emamiriyoni vari kushandisa zvinodhaka.
Munhau dzemitambo tokupai zviri kubuda kubva kuWorld Cup Group F pari zvino. Pane mitambo iri kutambwa, Argentina ine 3, Nigeria ine 2. Kune mumwe mutambo mugrupu rimwe chetero, Bosnia Herzegovina ine 2, Iran ine 0. Zvichireva kuti mitambo iyi ikapera yakadai, Nigeria inenge yabudirira kuenda kuchikamu chechipiri chemakwikwi aya e2014 World Cup kuBrazil. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Utungamiri hweMDCT hunobuda neurongwa hwekongresi ichaitwa muna Gumiguru.
Musangano weAfrican Union unotanga kuMalabo kuEquatorial Guinea. Vatungamiri vemuAfrica vachikurudzirwa kusimudzira nyika dzavo pamwe nekugadzirisa nyaya dzechikafu.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemire ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande naJonga.